Mumaviki maviri adarika dunhu rechiredzi kumasvingo rakazivisa kuti munhu mumwe chete ainge abatwa nechirwere chekorera kuchiredzi kumasvingo. Chirwere ichi chiri kupararirawo kuMalawi neMozambique. Mumwe chiremba Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti hurumende yange yagara ichiziva kuti chirwere ichi chinogona kunyuka sezvo kuri kutarisirwa kunaya mvura yakawanda mwaka uno.
Tinoona kuti nguva yemvura yatasvika iyi tichipemerera kuti mvura yakunaya zvinhu zvakuita zvakanaka, takwanisa kurima. Inounza zvakare zvinonetsa munhau dzezveutano. Zvikuru kuru tinoona kuti zvirwere zvakaita sana dhayariya zvinotanga kusumuka nokuda kwekuti tsvina dzinokukurwa nemvura iyaya. Vamwe vachishandisa tinoti mabush toilet kuitira tsvina mudondo. Tsvina dzedza dzinokukurwa dzopinda mvura dzatinoshandisa kana ari matsime, kana iri mugodhi, kana dziri nzizi, kana idzo mvura dzatinozoona nyange mumatepu mumadhorobha. Tinoona dzinouya dzimwe nguva dzainge dzacontaminated dzazara tsvina neutachiwana unokonzesa kuti vanhu vatange kurwara nezvirwere zvakaita sana dhayariya. Tiri kuona kuti munyango imo muno muZimbabwe hurumende yedu yati tapa high alert nenhau dzekorera kuti chirwere chekorera chinokwanisa kudzoka zvakare. Saka tinoti kwamuri ikoko munhu wese ngazvidzivirire, gezai maoko padiki padiki, shandisai chikafu chakachena, suke miriwo ngaisuke kutanga yanyatsokuchena, mvura yekunwa yanyatsokubhoiliswa tozoona mvura yakachena, kana kuisa mushonga yekuchenesa mvura yakaita sana water guard kuti tine mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisatibata, uye zvakare zvimwe zvirwere zvemadhayariya zvakasiyana siyana zvisatibate.
Dr. Chiripanyanga vati kune zvirwere zvakawanda zvinokwanisa kubata vanhu munguva yekunaya.
Zvimwe zvirwere zvatiri kuona zvinokura futi kana zvinowanda panguva yekunaya kwemvura zvirwere zvakaita semaallergies, zvakaita sana hay fever, kuhetsura hetsura, kukosora, maflu asingaperi anosumuka zvakare panguva yekunaya kwemvura. Uye zvakare maallergy emaziso, vana vangasata maziso achitanga kutsvuka achivava, nokuti nguva inoi zvakare ndiyo nguva zvakare inga maruva inoita zvakare majakaranda. Saka ndezvimwe zvirwere zvatinoona zvinosumuka zvichitanga kuafekta vanhu panguva yekunaya kwemvura. Manyumonia kana kuti mainfections, utachiwana hunopinda muchipfuva hunosumuka zvakare huchitanga kuwanda panguva yekunaya kwemvura. Chikafu chinokurumidza kuora kana chikachengetwa panguva inoi nenyaya yekuti kwava kupisa, ngatipeke chikafu chinoti garei kana kutenga malunch box aya anochengeta chikafu, anochengeta temperature heat kuti chikafu chisakurumidze kuora, kuti vana paanodya chikafu chikange chisina kuora chinge chichiri fresh. Saka tinokurudzira zvikuru kuru panhau yeutano, tinoti ngatiite hygiene yakanyanya, ngatigezei maoko tisati tadya, ngatimeke sure, ngatikurudziranei kuti mafruits edu anogezwa tisati tamadya, miriwo inogezwa tisati yadyiwa, mvura dzinobhoiliswa tisadzaniwa kuitira kuti zvirwere zvemadhayariya zvemudumbu zviite zvishoma.
Mukuru mubazi rechemical pathology paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vanoti matsime nezvibhorani zvizhinji muHara reBulawayo chitumizwa nemarondera hazvina mvura yakachena. Vaendera mberi vachitiwo ongororo yavakaita nezvenyaya yemvura kwakaonekwawo kuti imwe mvura iri kutengeswa muzvitoro haina kuchena.
Research imwe yatakaita, vanhu vanofunga kuti kana vakabhoila mvura, mvura iyi yakanaka hongu. Asi research yatakaita, pana vanhu vanoti tikamwa mvura iyaya yakashambidzwa namakambani. Isu takaita research iyoyo tikaona kuti 33% yemvura dzakagadzirwa namakambani dzichitengeswa dzanga dzisina kushambidzika. Saka todiniko? Tinofanirwa kucherechedza kuti mvura iyoyo yamaflash floods inoita kuti mabhakteria namavhairasizi uye zvifuwo, wesi yezvifuwo zvibve zvawedzera kuti kolera iuye muZimbabwe uye nedhayariya. Saka tinotarisirwa kuti tose tiregere kuchingomwa mvura pose pose, nokuti kolera inonzi iri deadly. Takambowana kolera mu2008 from bacterium vibrio cholera, tikawana over 4000 vanhu vakafa nokuda kwemvura yanga yakatozara tsvina dziya dzinobudisa vanhu.
Mukuru wechitungiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvheya vanoti dunhu rese rechitungiza rine matsime nezvibhorani izvo zvatovhiringidzwa nekunaisa kwakaita mvura zvokuti vave kutyira kupararira kwezvirwere.
Muno muguta rechitungiza tine matambudziko mazhinji atinosangana nawo kana kuchinge kwanaya. Muno muguta masuweji anoerera pese mudzimba murodi pazviborani papi uye dambudziko rekusatakurwa kwemarara marara ari kwese hapana paasira hapana paunofamba kubva kuward 1 kusvika kuward 25 usingasangane nemarara asina kutakurwa saka panguva ino yekunaya zvinhu zvese izvozvo zvinokukurwa nemvura zvichiendeswa kuzviborani kunove ndiko kwatinoraramira nako guta rechitungwiza hatina dhamu redu rekuti tinoti ndokwatinowana mvura tinorarama nezvibhorani tinoraramira mumigodhi imomo saka zvese zvinokukurwa zvinova zvinokonzera dambudziko rezvirwere zvekorera zvatinosangana nazvo nguva ino saka chikumbiro changu kana kuti awareness yatiri kuita seboka rechitungwiza residents iko zvino nderekukurudzira vagari kuti musanwe mvura musati maiboilisa kana kuti ngavashandise mawater gadai ekuti mvura iyoyo kana vaichera voisa mishonga inouraya zviutachiona hunosanganisa hwatinosangana nawo mushure mekunge mvura yanaya
nyanzvi yezveutano Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kutadza kwemakanzuru kupa vagari vemumadhorobha mvura kuri kuwedzera dambudziko iri sezvo vasingakwanise kushandisa zvimbuzi zvakanaka nekugeza maoko apo vachigara vakawanda vati havo kumaruwa hakuna matambudziko kunyanya sezvo vanhu vachigara pamisha yakatarangana
chekutanga ndingati mumakanzuro edu zvikuru vemumataundi vemumadhorobha mvura iri kushota saka chokukumbira kuti dai vedu makanzuro senda kwanisa kupa vanhu mvura yakakwana yakachena then kechitu tinonyaa kutya kuti makanzuro edu kumakusisiri hakuna masuwa lines pane maseptic tank nemvura yakawanda yakanaya maseptic tank anozara mvura yakuyerera mazi inda mumawater bottles akodhamuti saka risk iripo ndeyekutoti vanhu vanobva vadi vachikuvana nemanyoka saka ndingatoti vanhu nyangei kusina mushonga vanhu vatoboirisa mvura dzavo dzavanenge vavana vazibhoirisa vozoisa mufiriji zopora vozonwa kumaruzevha kwedu mabhoho anonatsoita zvakanaka nokuti nzvimbo dzakakura misha isi pasezeni padhuze
vanhu vari kukurudzirwa kufashaidza mvura vasati vaenwa nekushandisawo mawater guard nezvimwe muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanosvika zviuru zvina vakafa muzimbabwe nenyaya yekunwa mvura ine tsvina ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapimidze.